ichokwadi kuti nhasi ndozuva rekutanga rataparura chirongwa chekudzosa zvitima zvakamboita mukurumbira wekunzi Freedom Trains kuHarare nekuBulawayo. Pari zvino taparura chitima chimwe chinobva kuEskoden kuCowdrey Park chichipinda mutown chichidarika nekunana Luveve, Entumbane, Nguoyenja, Mpopoma and Westgate. Saka chakanyanya kuita kuti tiparure chirongwa ichi, takanyanya kuwana vanhu veruzhinji kana kuti povho vachiti makombi nema Honda Fit ari kudhura, akuita dhora mamwe $2 fanika kusvika kuCowdrey Park one trip kubva kuCowdrey Park kusvika kutown. Saka nokuda kwezvichemezvo zvakawanda zvichibva kupovho zvichisanganisirawo nemamwe mapokawo aikumbira kuti chirongwa icho chivepo zvikurukuru vemugovernment, takaona kuti zvakafanira.
Mungakwanisa here kuwedzera zvitima izvi?
Nokuda kwokuti isusu equipment yedu yava yakasharuka kana kuti yava yakudhara chose, hatikwanisi kuti tidzose maFreedom Train sezvaanga akaita panguva iya kuti muBulawayo maitwa ne 2 kana 3 muHarare mune 2 kana 3. Pari zvino takakwanisa kuti tigadzirise makoch atinofunga kuti akakodzera kuti vanhu vakwire, akasvika 11 coaches